Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro ndira 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC yakasungwa kubudiriro inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry. Hurumende yakabatana neUnited Nations nedzimwe nyika yoparura homwe yemari yekubatsira munyaya dzezveutano. America yokurudzira China kuti ikanganwire Zambia zvikwereti zvoyotadza kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC iri pakati penhengo 26 dzakasungwa kubudiriro svondo rapera inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri muJerry kwayakachengeterwa nevamwe. Izvi zvabuda mudare pange pachikwikwidzwa nyaya yekuti nhengo idzi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa zvizere.
Magwete nhengo dzeCCC dzakasungwa kubudiriro idzo dzinosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya audza dare kuti mumwe wevasungwa ava abatwa nechirwere cheCOVID-19 ari kuJerry zvaita kuti atadze kuuya kudare nhasi. Magweta aya ati kuchengeta vasungwa ava muJerry kwenguva yakareba kunovaisa munjodzi yekubatira zvirwere kuJerry sezvo vamwe vavo vari vanhu vabvezera vane mukana mukuru wekutapurirwa zvirwere. Mumwe wevasungwa ava ane makore 72. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vati vari kushungurudzika zvakanyanya nenyaya iyi.
Nemusi wechishanu akanzi abata COVID nokudaro ava kugara ari pake ega kwemazuva 10 ozotestwa zvakare. Mukati menguva iyoyo anenge asingauye kudare. Isu tichaenderera hedu mberi nechikumbiro chatiri kuita pamberi pedare chekuti vese vasungwa vabvumirwe kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba.
Magweta aya akumbirawo dare kuti vasungwa vechikadzi vatakurwe pavo vega sezvo vanyunyuta kuti vari kubatwa batwa zvisingabvumidzwe pamutemo nevasungwa vechirume pavanobviswa kuJerry vachiunzwa kudare pamwe nekudzokera kuJerry.
Kuti pavari kutakurwa kubva kuno kudare vachidzokera kuchikurubhi vari kufambiswa murori imwe chete nevasungwa vechirume. Vasiri ava varume vavakasungwa navo asi vamwewo varume vane mhosva dzavo dzavakasungirwa kwari. Mukufamba ikoko vari kuti mune mukubatwa batwa kwavari kuisa kusina kukodzera munhengo dzakasiyana siyana. Nokudaro vakumbira kuti kana zvichikwanisika vangatakurwe vega here kana kuti pangasagwe kuti pangaitwe sei kuti vachengetedzeke chimiro vachengetedzeke vasabatwe batwe panguva yakadaro iyoyo.
Mutongi wedare Muzvare Yeokai Dzuda vatura mutongo wekuti mufakazi wehurumende wechipiri vaIgnatius Magejo vano vemumwe wemapurisa akasunga vasungwa ava vabvumidzwe kupa humbo hwavo mudare mushure mekunge magweta evasungwa ava apikisa kuti vape huchapupu vachiti vaive mudare kubva pakatanga kunzwikwa nyaya iyi. Magweta evasungwa anotiwo anga asina kupiwawo afidavit remufakazi uyu. Vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava Inspector Magejo vabvuma kuti vaive mudare nguva zhinji yainzwikwa nyaya iyi. Vamagejo vati vasungwa vese vakasungwa vari pamba pavamachingauta vari mukati mechivanze. Asi mashoko aya anopesana nemufakazi wekutanga vaGeorge Garauzive avo vaudza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba pavamachingauta. Vamagejo vati vamachingauta vakatiza pakasungwa vamwe vavo kubudiriro asi vasiya vanhu vanga vari mudare vachikoka mbabvu nekuseka. Mushure mekuudza dare kuti havana kuona vamachingauta pavakasungwa vaAmos Baya nevamwe vavo kubudiriro, vabvumawo kuti vasungwa ava vanga vasingaite zvemhirizhonga uye varamba mashoko ekuti vasungwa vakaramba kuti vabhadhariswe faindi. Vanhu vanga vari mudare vakatyamadzwawo nemashoko avamagejo ekuti vasungwa ava havana kuvhiringidza mapurisa kuvasunga asi mapepa ekuvapomera mhosva avaverengeswa, achiti vasungwa ava vakavhiringidza mapurisa kuvasunga pavakazosungwa zvechisimba. Vachuchisi venyaya iyi vaudza dare kuti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Asi magweta evasungwa apikisa izvi achiti munhu wese ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pasi pebumbiro remitemo yenyika. Vamandinde vati vachapedzisa kupa zvikonzero zvavo mangwana.
Pehurumende ataura izvo zvavanoti ndizvo zvingaite kuti ava vatabvumirwe kubvisa mari yechibatiso, asi isu tiri kuburisa panguva ino iyi kuti hapana zvikonzero zvakajeka, nekuti dumbiro redu rinoti pachirungu anofanira kunge ari macompelling reasons, zvikonzero zvine udzamu zvinoita kuti vanhu vanyimwe kumukana wokubvisa mari yechibatiso. Tichapedzisa kutaura radare nyaya iyi mangwana, nekuti pane zvikonzero zvitatu chete zvinosanganisa chekuti vanotya kuti vanogona kutiza kana kuti vachanotaura nevafakazi nechimwe chachitatu chandakanganwa panguva ino.
Vasungwa ava vakasungwa musi wa14 pamba pavamachingauta pavanonzi vaiita musangano webato ravo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa kana vachiita musangano wemakomiti ebato ravo usiri musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street amai Vongai Muchuchuti Guriro vati mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vadzoke kudare mangwana pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape huchapupu. VaRunganga vaburitsa vhidhiyo nemazwi akatapwa anonzi akataurwa navaSkala muna Chikunguru 2020 vachinzi vaikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vati hurumende yavo yaisina kurongeka zvaita kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi.
Ndokunzi muvhidhiyo ine audio ndomune mashoko ekupara mhosva akataurwa navaSkala, asi pekutsanangura kwananga ndiri kuita mufakazi anga aripo muzuva ranhasi haana kunyatsoti gidye kana kusvika pamuungu pemashoko acho aari kuti ndiwo akaparwa nawo mhosva. Ndosaka tiri kudzoka mangwana.
Kuratidzira kwemuna Chikunguru 2020 kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, uye kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekusungwa kwavaNgarivhume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende yakabatana nedzimwe nyika nemasangano eUnited Nations nasi yaparura imwe homwe yemari ichabatsira kubazi rezveutano. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Homwe iyi ichange ichizivikanwa nekuti Health Resilience Fund ichaona bazi rezveutano munyika richibetserwa neEuropean Union, Ireland, United Kingdom nesangano reGavi, The Vaccine Alliance. Vachitaura pavaparura homwe iyi, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vati kuburikidza nehomwe iyi bazi ravo richawana madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mapfumbamwe.
Ichataisa nhasi i90 miriyoni, asi yakagamurwa kuti gore rega rega tinenge tichiwana makwi matatu emamiriyoni.
Vachiwenga vati mari iyi pamwe nemari inobvawo kuhurumende ichabatsira mukuchengetedza utano hwemadzimai nekuchengetedza vana vadiki.
Ihomwe yavakaunganidza yakubatsirana nehomwe yakatakaisa sehurumende tobatanidza zvese kuti tione kuti vana vanokura sei, vana mai vanochengetedzeka sei. Nefunga pamanga muchitenderera apa maona kuti hakungova chetedzi kungochengeta, asi vana mai vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzemazamu, vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzechibereko. Izvozvo gomarara iri rinopiswa sei? Tiri kutaura kenza, rinopiswa sei, rinorapiwa sei risati rasvika pakuparadza vanhu? Saka chirongwa chataisa ichi ndechekuunza mishonga yacho neequipment yacho.
Vaenderera mberi vachiti hurumende ichaona kuti mari iya yapiwa iyi yashanda sezvinotarisirwa, uye senyika vanotenda zvikuru kuramba vachibatsirwa munyaya dzezveutano. Vachiwenga vatiwo mari iyi ichavabatsirawo kuzadzisa chirongwa chehurumende chekusimudzira utano cheNational Health Strategy, icho chakatanga muna 2021 chichitarisirwa kupera muna 2025, icho vati chine chinangwa chekuona kuti munhu wese awana utano, uyewo kuona kuti mari inopiwa bazi rezveutano yawedzerwa kuti ikwanise kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu zvemari yese yebudget sezvinotarisirwa nechibvumirano cha2001 cheAbuja Declaration. Kubva zvayaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi, Zimbabwe haisati yambozadzikisa chibvumirano ichi. Muumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kerchmann vataurawo pachiitiko ichi vati zvakakosha kuti hurumende isvike pakukwanisa kuzvwanira mari yekusimudzira utano munyika pasina mari inobva kunze.
Sezvinogarotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti nyika inovanwa nevene vayo, zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari kune zveutano kuti munhu wese awane kodzero yeutano, uye hakuna munhu kana nzvimbo inosaririra.
Vatiwo utano hwakanaka inofanirwa kuva kodzero yemunhu wese. Mumiririri weIreland amai Finola Gilson vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itsvakewo nzira dzekuona kuti vashandi vezveutano havarambi vachibuda munyika. Homwe iyi inouyawo mushure mekuperawo kwemari yehomwe yeHealth Development Fund yaive yemamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 yakashanda kubva muna 2016 kusvika muna 2022. Mari iyi yainge iri yekudzikisa uwandu hwemadzimai anofa akazvitakura, ndufu dzevana vari pasi pemakore mashanu, kuongororwa kwechirwere chegomarara, kuona kuti vana vawana zvekudya zvine utano kuti vakure zvakanaka, kurapwa kwechirwere cheobstetric fistula kubatsira madzimai anenge asangana nekushungurudzwa kuti vawanise kuzvimiririra kurwisa COVID-19 nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanaka, asi vamwe varimi mumaruwa edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti zvirimwa zvavo zvitange kutsva. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, varimi vakawanda mumaruwa enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Saka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaGemetias Kusakara vekwane Rupiri kwaGutu vanoti mvura yakasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoi, cherekazouya gore racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu, notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Yeudzaipata kutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera, masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuna kune mawavu mvura ya ramba ichadi kunaya mbeo zacho za tumbuka papa ya rambina pandu pashata izi shara kuna pera yanga inezu tabaya wanokumaya nishipepa atubona umane shipepa chake che ufu tutu manjina na nishu njilo udatuwane kukurarama sino tata
mvura mbunure masingo nekambone ya zakanaka mwezi wambu zina zita aseka baenda sekuti mwezi uno simosinja zina kuwa na mvura ya kawanda kunzimbo zikera sechirezi nemwenezi magari deko vanoti mbeu zeshibage dzavakutsva asi zvakaita semapfunde nemhunga shiri nani amai nesai madamombe nekumanda mawe kwachivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge zvose nemuromo
mvura ikasanaya kwendo gunoti nofanayo zvara gore rapera haina kunayazve handozivi kuti uzukuru hwounenge huita sei nokuti tikaita zhara kureva kuti mari yainotumigwa takutoti titsvage sadza kana izvo kuchikoro hazvingamboendi nezhara iyoyo nokuti hapana kana chokubata tinotyaya kuti tingatangira kupi namwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira
mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vakanisto masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo mwaka wekurima uchiri pakati
saka ndiri kufunga kuti vanga vagadzikani vasarohwa nehana but generally the situation across the province yakamira yakati mvura hatisi kuwana infectivity tisiyatiri kuwana kubva kuma yatiri kuona kuma muma-provinces ana mama mashonaland provinces much east much west much central nepart of manicaland kuri kuita some infectivity
vamasiwa vati muongororo yavari kuita nebazi ravo munzvimbo zhinji mbeu dzave kutsva asi mvura inogona kudzoka zvikaita nani
tine kumwe kwatinoona kuti mvura haisi kunaya yaane nguva mbeu dzaakuratidza kuti dzaakuda mvura zvikuru sei mbeu dzakaita sechibage tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakasvingirira dzichakanaka tinogona kuita zvakanaka pari zvino
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiri icho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semashoraland east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi masvingo nemamwe matunhu ekumatebeland kwakaoma ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
gurukota rinoona nezveupfumi muamerica amai Janet Yellen vari kushanya kuzambia nhasi mushure mekushanyira senegal vachitarisirwawo kuenda kusouth africa amai Yellen vanoti vari kuda kukurudzira kudyidzana kweamerica neafrica vachishora china kuti yave kuomesera nyika dzemuafrica nezvikwereti zvozotadza kubhadhara uye zvisina kunyatsojeka vativo vakataura negurukota rezveupfumi rechina kuswitzerland mavhiki adarika kuti dambudziko rechikwereti chezambia rigadziriswe muna 2020 zambia ndiyo yakave nyika yemuafrica yekutanga kutadza kubhadhara chikwereti kunze kubva zvatanga covid-19 kupararira muna 2019 mukuzeya nezvenyaya iyi Mabelas Mhlanganya uye westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha
kusanya kweamerica kwavakuru vakuru vakaita sana maiyele navamwe vanotienda kuafrica kakosha chaizvo nokuti tinoziva kuti ukama kweamerica neafrica wakabvira makare kare nekare tinoratozive kuti kana america ichinge ichienda kuafrica havangoendi vakabata mavoko sense that, you know, was greater when you get a fire like China, running about Taura, no dog, my yen in Barukwinda, Nesdrifu Mirano, the Kangas, Taur, one of our Biden, Unoka America, Pakao, Batunga, the Nikas, Africa, could Africa enter to a mile in America with 13.5 billion, Takabinda by this room was a mile equal. Could the Taku to Yes, I got the Ura Muru, who was in whatever would I die. Hakuya is wrong, was I to. This is what Taurana could be. So Matrana party. In your mouth to come to put the open up, no patrona of Matran. It was to put them on the end, who could see another Matri party. Sisi Matrika was a candidate. Sakakumba, Kama, Kumba, Fumi, Oma Africa. Some would say, look at this, Matam, Oma Africa. Akawanda anuzira ino ishara ino kuitikaruna kukutana ya kukunze kushaikuwa kwa mabasa ni jimu ya kawanda wanda tawani inda nato tawani mbuka kata oru ya navuno batino uzira kutijizo palo
munga uno Zimbabwe ichizo wana oche vruwiri ere kubwa mkushanya ukutichona kutimtunga miru wenyika wa Emerson Mnangagwa na kukua kwa kumisangano wakaitu kwa kumu kwa Amerika kunyangwe hajo kuruko tarunona ni jubujibiza na kwe kunze kwe nyika wa Fredrick Shaba wakange wa ripo
Zimbabwe ino gona kuwa na zainu wana asitiz wana nukure kure nukutikavona isu jira ya maiele matanga no kuna president wa Africa Union ku Senegal kuna wasao saka zinu torewa hizo kuti zirongwa zawari kufambira kwa Africa handi ze Senegal ne South Africa ne Zambia chete aiwa jeze Africa yose no kuti kana kukangitita na abu mneimwe nika ya Africa zinu basa zofambira kune zimwe nika zetoma Africa zekari saka ino kuna kuwa na zimweza ino wana to kunge kutaizo kwa kwa ito foreign minister munu kupaka patinao zengi pataizo wa president Mnangagwa notero wa kutu waka watu danwa haineza wa ninge wa dani kwa kata zino kwa za Amerika nukuna kakwazo kwa tino ziwa isu za ajiwa ndisa hata runza chero nika ini pa matangu kini geneza ino wana tino ndwa isu nisine mbuba kutu US Embassy Mzimbabwe ya pasa kati nisa kati Nesha kati kwa Zimbabwe. Saka Zimbabwe hindi zaitawa nabu. Jine indira na nesha hizi ayo.
Nyanji, nyanzizo ufumi mzina fundo Elliot Masocha. Vachita ura avari parunare ku Ohio, muno mu Amerika na Mavilas Mchanganya uye we Studio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeBurkina Faso inoti yabuda nechisungo chekuti mauto eFrance ari kuibatsira kurwisa vakaipandukira nevanopfurikidza mwero vabude munyika iyi. Burkina Faso inoti yave kuda kuzvidzivirira yoga. Mumwe murume ane makore makumi manomwe nemaviri 72 Wu Kantran ange achipomerwa mhosva yekupfuura nekuraya vanhu gumi nekukuvadza vamwe gumi muCalifornia muAmerica nemusi wemugovera akazvipfuura nepfuti akafa nezuro mushure mekunge mapurisa akomberedza motokari yake. Imwe nyanzvi inoita basa rekubvisa nyoka mudzimba kana munharaunda vachawatama maribo vanoti vanhu vanofanira kungwarira kurumwa nenyoka sezvo kuine zvipatara zvishoma munyika zvine mushonga wekurapa uturu hwenyoka. Mavhiki mapire adarika mumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe Melody Chiputa akarumwa nerovambira parushinga high school akafa mushure memaminetsi makumi matatu chete ari munzira kuenda kuchipatara. Ngatinzwei nyaya ina ropafadzo mapimidze.
Vamarimo vanova mumwe wevanhu gumi nevaviri chete vanokwanisa kubvisa nyoka munharaunda zviri pamutemo vanoti zviri nyore kurapa anenge arumwa nenyoka kana zvichizivikanwa kuti ndeye mhando ipi, asi vakati nyika inoda nyanzvi nemishonga yekurapa vanenge varumwa nechimbi chimbi.
Vanhu vari kubelieva kuti no, kana munhu arumwa nenyoka anofanira kusungwa, right? Kusunga, yes. but you must know kuti muna arikusunga for what purpose. Nyoka ya muruma uriziva here, right? That's the most important thing. Masungire acho unaziva here, another important thing, right? If you are not sure, do not do it, right? And then kana nyoka ya ruma munhu pane ndoka chinhu kuti munofanira kupara mazino. No such thing. No such thing. Ashibatire. Musapare mazino. Musacheke haruma. Mukwewa ruparashu. Do not do that. Take the person to a reputable hospital. Do not waste time because snake bites is a game of time.
Vatiwo Zimbabwe inokwanisa kudzidza kubva kuSouth Africa iyo ine nyanzvi dzino zivikanwa pasi rose kurapa nekugadzira mishonga yekurapa futuru hwenyoka. Vambarimo vaendera mberi vachiti kashoma kunzwa munhu anorumwa nenyoka nerovambira kana kuti black mamba muguta reHarare achibva afa nekuti pane zvipatara zvinorapa huturu uhu.
If I am talking about someone arumwa neblack mamba ari ku Mazowe. By the time ashika ku hospital kana ku avenues or wherever. By the time ashika ku hospital, munhu ye anenge ato in such a that state. It causes a totally progressive weakness syndrome where you watch the person uri kufamba naye mu road. Unotanga kuona ma signs, ma symptoms. Unotanga kuona achibuda rute rakawanda mukanwa. Ozoona after the control ma eyelids ake. Ma eyelids anenge achidonha, achitadza ku control. Wega unotoona kuti achakwanisa control ma eyelids. Speech inenge iri slurred, inenge ya slow kungebana kadhakwa. What we are not worried about all these symptoms. The symptoms that we are worried about is the inability for that person to breathe ariake, unassisted. So when someone is bitten by a snake like that, like a black mamba cobra, most people ask me, where do we get antivenom? Where do we get antivenom? But I always tell people, do not waste time looking for antivenom. Get that person to a hospital in a ventilator.
Vatiwo kusatakurwa kwemarara kwave kupa kuti nyoka dziwande muHarare nemamwe maguta sezvo anenge achitevera makonzo. Vatiwo kuwanda kwemvura isiri kuyerera kuri kuunzawo matafi anodyiwa nenyoka zvowedzera dambudziko iri. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vatsinhirawo vachiti vagari vemumadhorobha vanofanira kuchenesa nzvimbo dzavanogara zvikuru kucheka huswa munharaunda dzavo. Dr. Vere vatiwo mushonga wekurapa vanenge varumwa nenyoka dzine huturu huri kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Iko zvinezvi mumaclinics edu we don't have anything chinonzi antivenom. Antivenom is usually administered to my central hospital.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrica Snake Bite Institute yakaratidza kuti pamhando yenyoka makumi masere neimwe chete kana kuti 81 dzinowanikwa munyika. Panowanikwawo nyoka dzine huturu hunoraya dzinosvika makumi mana nemasere kana kuti 48. Dzimwe dzinoraya dzinosanganisira rovambira iyo ine mukano wamakasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti Gabon Viper. Sangano reAfrica Snake Bite Institute rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo mapinitsi.
Muri Zimbabwe nasi iri kurangarira muimbi uye gamba renyika Mushakabvu Oliver Mutukudzi akashaya musi wa 23 ndira 2019. Tuku ainge ari munyarikani we UNICEF Musadak akaberekwa musi wa 22 Gunyana 1952 akatsikisa nziyo dzakawanda dzinosanganisira wasakara todi ndima ndapedza shanda nedzimwe. Nako kambo tapindwa nei kubva kuna Mushakabvu Oliver Mutukudzi tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Vamwe vachiti hazvibatsire kudziita, vanopikisa vakasungwa mbira dzakondo vachirambidzwa kutsvaga rutsigiro uye kusungwa. Tava, tashuka kumagumo, chirongwa chedu, musakanganu utera, chirongwa chedu na 6 mangwana ni mangwana. Ini ndini Blessing Zulu, ndo kusayami na Praxedis Jeremiah PJ, munaudze, isindebele.